Nati shuga inorema makilogramu maviri yanga ichengwa nemazigzana asi svondo rapera ichengwa nemazigi makumi matanhatu nemaviri. Izvi zviri kuitikawo pamitengo yezvinhu zvose. Vaimbova mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vanoti hurumende yakabira vashandi nekuderedza kukosha kwemari vashandi vasati vashandisa mari dzavakahora. Nokudaro vashandi ava vanofanirwa kubhadharwa zvakare mwedzi uno mari inoita zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi.
Kune vakanga vatambira vanofanira kutopihwa dzimwe mari mwedzi uno usati watopera kana kutanga-tanga kwemwedzi uno uri kuuya.
VaMutasa vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende haina hanya nevashandi vayo.
Itsaona chaiyo yapinda mumwedzi vashandi, mapraizi makwirira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana chaichatenga.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti pane kusavimbika pakati pebhanga guru renyika nevemabhizimisi.
Pane kati wande wande kari kuitika kanoitwa neRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kuderedzwa kwesimba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kunoita kuti mari yevanhu iri mubhanga kana muhomwe ibva yadererawo kana kuti loss of real income or value.
Asi izvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ibve yakwira. Eba zvinoitawo zvakare kuti even simba remari
yevanhu iri mumabhanga even iri muhomwe inge ichidererawo, nekuti zvakurava kuti mari yawinayo yakwanisa kutenga zvinhu zvishoma uyewo zvakare yakwanisa kutenga kana ari mayusa mashoma. Saka izvo zvinongotoite a loss of real income, pakaitika a loss of real income or a loss of value.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Muponda vanoti kuderera kwaita ZIG kuchakanganisa upfumi hwenyika, nekuti zvave kureva kuti vanhu vachange vave kutsvaka dhora rekuAmerica nemaziga akawanda zvichapa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Izvi zviri kukonzera kakusagadzikana mumusika wemari nemumusika chaiwo wekutengeserana zvinhu, matingati mumastoro, masupamaketi neyatingangoti general economy.
VaMuponda vanochiri kushamisa ndechekuti pakauya ZIG rainzi rakatsigirwa negoridhe asi rashaya uremu apo mutengo wegoridhe wakadzikama zvichapa kusavimbika mumari yemaZIG.
Saka izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muzigi, yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mari iri ZIG. Vanenge vatoti ZIG handiride mangwana rinomuka raita se raderera mutengo. Saka inini ndikangwana maZIGi ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndiwane maUS dollar.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muspere nemunyori mubazi ravo vaNiki Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mvanu vacha havakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari mumusangano. Kunyange dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora makumi maviri nemashanu yemaZIG pamusika weRBZ, pamukoto ruri kutengwa nemadhora makumi mana yemaZIG. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.